Vamunoda wafa vakaperekedzwa nevashandi vebazi reEnvironmental Management Agency kana kuti EMA vakati vari kushamisika zvikuru kuti hapana zvine musoro zvati zvaitwa mukuedza kuona kuti vanhu vakadhirikirwa vaburitswa. Vakabva vataurira vashandi vebazi ravo kuti vapinde mumugodhi uye kuti vanoongorora kuti zvakamira sei kuti vabatsire mukuburitswa kwevanhu ava. Asi vamwe vanoti kupinda mumugodhi uyu kunonetsa sezvo pasina manera nezvimwe. Hama dzevanhu vakadhirikirwa dzinoti hadzisi kufara nemashandiro ari kuita vashandi vehurumende vebazi rinoona nezvicherwa vavanoti vaifanirwa kutungamira mukuburitswa kwevanhu vakadhirikirwa. Vasandi Manenji, baba vamakitai uyo nevamwe vakadhirikirwa vanoti mwana wavo akatofa sezvo mave kubuda mweya yemitumbi. Vamanenji vanoti vanoziva kuti mwana wavo akadhirikirwa sezvo iye ainge aine shamwari yake iyo yakapukunyuka.
Dai vanga vakwanisawo kutiwanisa machemicals anoita kuti kunhuwa kuri pasi kupere, then vanhu vowana kushanda zviri zvakanaka. Vanhu vedu vabude. Munhu wakanga anaye shamwari yake yakanga naye ndiyo shamwari yake yakabuda imomo, yakatonyatsokuona kuti ndiye adhirikirwa, yakatoona kuti pakadhirika mugodhi yakatonyatsokuona kuti aripowo pakati pevanhu ivavo. Pandisi kunyatsofara naministry of mines ndipo kuti vanhu vari kupinda umu vari kupinda vasina leadership yeministry of mines, because munhu weministry of mines ndiye anotaura. Kana iye munhu weministry of mines akati izvoni hapachakwanisi kuti vanhu vatoreke, fair and fine. Akati vanhu vanotorekawa ndiye futi tine takangomirira kunzwa mashoko kubva kwaari.
Mumwe asiri kufara nemashandiro ebazi rinoona nezvezvicherwa ndiva Jacob Nira.
To my side ka ini hazvina kundiitira zvakanaka, because kana vachitaura kuti ivo ngati vanhu ngavambobuda vozotanga futi mangwana, because aya mazuva ari kutofamba hama dzedu dzakangorara dziripo pasi.
Vanhira vanoti vanhu vakadhirikirwa vanofanirwa kuburitswa vasati vaora kuti vavigwe zvine chiremerera, kwete kuzovigwa vakawanda pamwe chete mumugodhi uyu.
Isu sefamily zviri kutotirwadza, because tikuda kutoti apa ivi ibude. Kana kurunzi yakafa tikwanise kuti timcheme, tikwanise kumuviga.
Mambo wenzvimbo ine mugodhi weEldorado vaGibson Jenami vanozivikanwa samambo Katiza Matombo vanoti hapana chivanhu chakaitwa pamugodhi uyu, izvo zviri kukonzeresa kuti vanhu vakawanda vafe mumugodhi uyu.
Chinzvimbo chega chega chinzvimbo yega yega ine chivanhu chayo, saka vana vari kupinda muno havasi kuitirwa chivanhu nesu madzishe enzvimbo ino. Vanongouya vachibva kumadzishe avo vachipinda pasi pane mutemo wavo. Ndosaka maona izvozvo hamuna kana wangu wani wokuno kwaZvimba afira mumugotumu. Varimomo havasi vekwangu, havana kuitirwa chivanhu chokuenda pasi. Tinoti isu vana vakawana basa rekuenda pamugoti, isu tinoenda kunotaurira pasi apa kuti vedu vana vasekuru muri pasi apo, kunyanya ana achidziva vekuzhungu ava ndio svikiro remuno, nyara dzaipasi apa vana vapinda kuzoshava.
Vamunoda wafa vakaudza vanhu kuti mapurisa enyika ndiwo ainge ave kuchengetedza nzvimbo yemugodhi uyu. Vakati hapana munhu asiri mushandi webazi ravo anofanirwa kupinda mumugodhi nechikonzero chipi zvacho. Vakati vari kupa vanhu vangadai vari pasi pemugodhi vachikorokoza goridhe mazuva matatu kuti vabude, mushure mezvo bazi ravo richavhara maburi ose anopinda mumugodhi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.